Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi womugovera gunyana 9 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti mhepfenyuro dziri kushanda sei tinongotanga isu kupiwa masimba kana tsarudzo ichinge yadaidzirwa.
Sachigaro wezeka mairita makarau vanoti kana tsarudzo dzisati dzadaidzirwa sangano ravo harikwanisi kuudza mhepfenyuro dzakaita seZBC zvekuita.
Tiri kuona taakutoti taakuda kunyoresa vanhu kuti vagozovhota pachine zvinhu zvisati zvagadzirisika panyaya dzekuti mutemo wakamira sei.
Sangano re-Election Resource Center rinoti ZEC ndiyo inofanira kuona kuti mitemo yesarudzo yatevedzerwa kuti pasazoite kunetsana kana sarudzo dzapera sezvakaitika kuKenya. Vanhu vekumutasa South voona chouviri nekuchera goridhe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti kana sarudzo dzisati dzatanga havana simba rekumanikidza ZBC nedzimwe nepfenyuro kana mambipanhau ehurumende kuona kuti vabata mapato ose ezvematongerwo enyika zvakaenzana. Izvi zvinotevera kugunun'una kwevanopikisa kuti bato rezanu PF chete ndiro rinopiwa mukana panhepfenyuro dzakaita seZBC. Mukudzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza amai makarau nezvenyaya yekuti sei pasina kuenzaniswa panyaya yekuti vanhu vaone mukana paZBC uye kuti sangano ravo riri kuita sei.
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti mhepfenyuro dziri kushanda sei tinongotanga isu kupiwa masimba kana tsarudzo ichinge yadaidzirwa. Kana isati yadaidzirwa kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia ndiro iro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana tsarudzo ichinge yadaidzirwa. Pari zvino hatina simba rekuona kuti zviri kufamba sei.
Vamwe vangu vachichema-chema kuti nyaya dzekubanikidza vanhu kuti vaende kumisangano dzinenge dzatanga ZEC inopindawo here ipapa?
Iri basa ratinenge tichitarisira kuti vebato reHuman Rights Commission ringe richitibatsira richitiudza kuti zvii zviri kuitika zviri kumbunyikidza vanhu zvine zvatinozobata here patinozosvika musarudzo. Iko zvino ibasa ravo rekuti vaongorore vachitipa pfungwa dzavo neongororo dzavanenge vaita kuti kune vanhu vari kumbunyikidzwa pari zvino zvingazove zvine chekuita nesarudzo asi pari zvino sarudzo haisati yadaidzirwa. Saka ibasa revatinoti veHuman Rights Commission kungoona kuti kodzero dzevanhu dzekusununguka pamutemo dziri kuteedzerwa here nemunhu wese wese.
Tochitarisawo imwe nyaya yanga ichitaurwawo nevanhu vari kutiwo mai makara vanenge vane mabasa akati wandei vadi kuita rimwe chete chete.
Ndakambozvibvunzwa izvozvo ndinogara ndakazvibvunzwa. Ini mhinduro yangu yandinoti ingavaende kune vakuru vangu vanovaudza izvozvo kuti munhu wenyu wamakapa mabasa akawanda aya anenge aremerwa dai mamutorera rimwe chete. Ini handigone kuzvitaura kuti vandiremere. Ndiri kuona ndiri kukwanisa asi iwo kana vari kuona kuti hazvisi kukwanisika ngavaende vanotaura kune vakapa mabasa kuti dai mavariri mavati varegedze rimwe chete vangotarisa rimwe chete chete.
Touya panyaya yekudzidzisa vanhu kuvhota mukati chirongwa ichi chiri kufamba sei?
Chirongwa chekudzidzisa vanhu kuvhota chakatotanga pari zvino kune vanoteerera maredhiyo avo nematerevhizheni zeki nemamurongwa wayakaita wayakatotanga nepekare. Tiri patelevhizheni musi wechina wega wega tichiedza kudzidzisa vanhu. Tiri paredhiyo ndofunga maredhiyo akasiyana siyana almost every day tine maprograms atinawo saka takatotanga.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau bariparunare muharare. Zvichakadaro mukuru wesangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reelection resource center vatawanda Chimini vanoti sangano rezek rinofanira kuona kuti sarudzo dzaitwa zviri pamutemo nekuona kuti mutemo wesarudzo wavandudzwa. Kuti tinzwe zvizere tabata vachimini.
Panyaya mitemo yesarudzo sekutaura kwatakangobvirira tichiita ndofunga kubvira muna 2014 tine bumbiro idzva remitemo rinovandiro rinofanira kunge richishandiswa pakunangisa mitemo yese yemunyika kuti inge yakakodzera kana kuti yakaringana nebumbiro iroro. Zvatiri kuona ndezvekuti tasarirwa negore, in fact tagore tato ndofunga 11 mwedzi tasara kuti tiende kusarudzo. Mitemo yesarudzo haisati yananganiswa nebumbiro idzva remitemo. Saizvozvo sezvavakagona kukinya, sarudzo dzinofanira kunge dzichiitwa dzakanangana nebumbiro remitemo. Pese parino pazvinoonekwa kuti sarudzo hadzina kuitwa nemitemo yakanangana nebumbiro idzva remitemo, tinoona kuti tinovhura mukana wekuti vamwe vazomhanya kumakotsi vachinoti aiwa sarudzo hadzina kubatwa zvakanaka. Saka sevamirira zvakaita tiri kuona takutoti taakuda kunyoresa vanhu kuti vagozovhota pachine zvinhu zvisati zvagadzirisika panyaya dzekuti mutemo wakamira sei, atingati alignment pachirungu. Saka kurudziro yedu zvakare ndeyekuti ZEC inge iri pamberi ichienda kuparliament, ichienda kugovernment ichivatsanangurira kuti bumbiro remitemo rinoti ZEC inofanira kunge ichibata sarudzo, sarudzo dziri constitutional dzinoenderana neconstitution. Tinomirira zvakaita mitemo haisati yagadziriswa kuti ZEC ibate sarudzo dzatingati dziri constitutional. Pane zvakati wandei zvisati zvagadzirisika. Saka pane kuti tinge tichiramba tichizvitaura tiri tega, tarisiro yedu ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission inge iri pamberi. Zvinova zvinhu zvinozotiratidza kuti aiwa ivo veZimbabwe Electoral Commission varikuda kutobatawo sarudzo iri pamutemo.
Tichitaura naivo veZEC vari kuti ivo vari kutaura nemasangano akaita serenyu iri nenyaya dzesarudzo uye makasununguka kuunza zvichemo zvenyu, muri kuita here misangano?
Misangano tiri kuita kuhurukuro dziri kuitika pese patinenge tiine chichemo chatiinacho. Takatora nhanho yekuti aiwa ka hatingachemi tisingatauri nevaridzi vesarudzo vacho vanofanira kunge vachibata sarudzo. Saka kurukura navo tiri kukurukura navo. Chatiri kungoona chichindinetsei ndechekuti patiri kutaura navo pamwe pacho hatisi kuwirirana zvinova zvinhu zvinowanikwa, pamwe pacho hatisi kupindurwa zvinova zvinhu zvinobva zvadzotishungurudza, asi kuhurukuro idzodzo dziri kuitika.
Mukuru wesangano rakazvimirira rinoongorora nyaya dzesarudzo reelection resource center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nenyaya yekuti vemabhanga vakaita mari yakawanda zvikuru, kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushaya mari dzavanenge vaisa mumabhanga aya. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Hazvisi kunyange kuita kuti vemabhangi vanga vachiita mari zvinhu zvakawanda, chimwe chacho ndechekuti makaona ma-interest rate ari kuchajwa nevemabhanga muchikombe yaZimbabwe nedzimwe nyika for example. MuZimbabwe ma-interest rate edu ari pamusoro zvakati nyanyei pakenzanisa nedzimwe nyika. Ndatoti ma-interest rate ndotaura ma-interest rate on ma-loans anopiwa nemabhanga whether kumakambani kana kuma-individuals. Then makaonawo ma-interest rates atiri kupiwa nemabhanga kumari dzatiri kusiya ma-deposits ari pasi zvakanyanyisisa. Tinoti pachirungu interest rate spread yakanyanya kukura muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka iye ndo chikonzero chikuru chimwe chiri kuita kuti vemabhanga vange vachiita mari even though mamwe masectors muekonomy haasi kupekoma zvakanaka.
Asi kana mari dziri kusiyiwawo nevanhu mumabhanga omo dzakati kwirei, nemamiriro akaita upfumi avakwanisi here kudzikisa ivo vemabhanga awa zvikuru sei kune vanhuwo zvavo vari kushupika kuti vaone mari dzacho nyange vakadzisa mumabhanga acho?
I think pane mukana wekuti my interest malonzo anogona kunga achidzikiswa. I think we reserve dingwa mbinga wachidhila nenyaya idzodzi vachishandisa tinoti muchirungu moral suasion, kungokurudzirawo mabhanga kuti no magadzirisa miripo yenyu iri pamusoro, but haazi kunyanya kuunza shanduko nokuti vemabhanga vanenge vachitoo risk yakanyanyisisa kukura. Saka vanenge vachiisawo mainterests ari pamusoro anoreflecta risk profile yevanhu muikonoma hamuna mari, mabhizinesi haasi kufamba zvakanaka, saka zvinoafecta risk profile. But I think pane mukana wekuti vemabhanga vange vachideridza miripo yavanocharja kumalonzo anopiwa kuvanhu uye kumakambani.
Mubvunzo wekupedzisira, iyo hurumende yacho haisi iri kuitawo here kuti mari dzinozowedzerwa kana munhu akwereta mari kana kuti mainterest rates akwire, nekutika ndo vari kuenda kane matreasury bills aya vachiendesa kumabhanga?
Ichokwadi, nevemabhanga vari kuita mari yakanyanyisisa zvakare nematreasury bills. Ende matreasury bills aya ari kuita crowd away maprivate investors, maindividuals anenge achida kukwereta kumabhanga. Zvoita kuti mainterest rates anozopiwa maindividuals nemakambani arida kukwereta anga akakwirisisa, nekuti hurumende inenge yaita crowd away maindividuals nemaprivate investors. Saka I think point yakakosha iyoyo iri kuitawo zvakare kuti vemabhanga number one waite mari yakawanda, uyewo number two macharges anochargwa kumaindividuals nemaprivate investors anga ari pamusoro.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi, tiri kuita hurukuro nemumiriri wemutasa South mudare reparamende vari nhengo yezanupf amai Irene Zindi nezvemabasa ari kuitwa mudunhu ravo kuti vanhu vawane kurarama.
Mamirire akaita upfumi hwemunyika medu kutaura kwatiri kuita iko zvino hausi hwekuti kuchiri kugadzirwa mabasa namakambani makuru makuru aya. Naizvozvo vazhinji vechidiki vedu havana mabasa mavari kuti makambani mavari kubayirwa zvitupa. Saka kuti vararame vari kutsvaga nzira dzakasiyana siyana dzekubata bata vachishandisa maoko avo. Seni hangu samember of parliament ndinokurudzira vana especially vechidiki even vakuru vacho to be self reliant, kuzviriritira, kushandisa mukana unenge uripo unogona kushandisika. Naizvozvo semuconstituents mangu mune goridhe for example, saka ndinobatsira chose kuti panenge pachinetsa kuti vana vanga vachida kumaina vakanzi havagoni kunga vachitsvaga goridhe ipapo, ndoedza to be a facilitator neminister of mines, ndakanangana nadirector of mines Manikaland kuti zvinge zvichivarerukira. Chimwezve chiri kutirerukira ndechekuti taita quite a number yemagold mill muconstituents mangu, saka vana havachaita dambudziko rekuprocesa. Over and above that, ndingati ministry yemines yakarerutsazve mutemo wekuti munhu anofanira kutenga goridhe anofanira kunge aine mazapatira namazapatira emari.
Saka marizinesi acho vanozawana kupi yekuti vange vachitenga nekutengesa goridhe?
Ndiri kufacilitata kune vechidiki vanogona kunga vachiwana magold buying licenses, ndovabatsira kuti vamawane votenga kune vanenge vachichera vasingagoni kuenda kufidelity printers, voenda vonoita ikoko. Uye nepolisi yehurumende yekuti vari kukurudzira chose kuti goridhe ngaricherwe, goridhe riende kuhurumende kana kuti ku deserves being of Zimbabwe. Na hizo zo wari kuyeza nipa wanokuna kutubare rute mitemo yanga iripo ya hizo nilira munu chero upi zake anemi kezo ya kakwana anga singa koni kunga achichera goriti kana kuritenga achivharidzirwa nemitemo yanga iripo yaijanyirira. So I'm happy to see hurumende iri kurerutsa izvozvo kuitira kuti vana iki nevese vachiri kugona kuzviriritira vawane mukana wekuti vacherewo goridhe iroro voendesa kufidelity printers vobhadharwa mukuhwo wavo.
Mataura onyaya yekuti vechidiki vakawanda vari muurongwa hwekuchera goridhe, mungati vakawanda zvakadii muconstituents menyu vari kurarama nekuita basa irori?
Inini dai kwakuru kungonzi kufungidzira. Ndingatoti ndingaisa namba iyi almost at like 90%. Ndakatarisa constituents yangu chete 90%. Kwazi ndikatarisa vandabatsira kuti vawane magold buying licenses. Ndichitarisa vandabatsira kuti vange vachiwana maclaims. Ndichitarisa vese vachidiki vacho navarimo ndiwo ruzhinji rwachona. Saka vakati wande pane namba yakati kurei chaizvizvi. Nekuda kwekuti mabasa acho hakuna, ndiwo mabasa acho iwayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF amai Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndiyina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tawana isu nguva yekuita hurukuro nemadzimai vanga vari ivo pamusangano weChristian Fellowship International wakaitwa iwo kuNew Jersey, uko zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica vakasangana uyezve vanobva kumakereke akasiyana-siyana kuti vambowanikwa ivo vachirumbidza Ishe. Regai tiende kune avo vandakakwanisa kutaura navo tinzwe kuti ndiva nani uyezve vanoita nezvei.
Tonight Pastor Gwen Mugabe, sangano wanga wachikomborera taona nyasha dzaMwari tasangana navo chokwadi taona restoration.
Tinoona kuti imi muri kurongawo wenyu musangano ndeweinu.
Musangano wevatungamiriri vechidzimai inonzi Interdenominational Ladies in Leadership yatinodaidza kuti ILEM uripo muna February 22 kusvika 24 kuAtlanta.
Vakakaringa vachida kuuya kumusangano uyu vanokuwana ipapi uyezve unopindwa nemunhu wese wese?
Tinotageta mapastors, malady pastors, pastors wives, lay leaders, zvinoreva madeacons, children workers, wese mudzimai ari mutungamiriri, even madzimai ari muleadership. Nekuti tinoita tinoda kusapotana kumira tese. Saka munotiwana pa
Regai tikupe izve imwe hurukuro yatakaita.
Ini to fortunate or they Uber. Sandano Panaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko kana kuti huwandu wevana sikana vanonzi vari kuita zvechipfambi kana zvepabonde vasati vabvazera. Takanangana nevanhurume vasiri kuremekedza kana kukoshesa zera revana ivava, vachitomhanyira kurara nevana vadiki vasingaone kuti vari kuparadza mhosva. Muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano re varume svinurai Vukani Madhodha vatemba Nzounenda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaNzounenda.
Mazvita vakandemiri, paningangode kutanga napo ndepekuti hatingomiriri varume chete nje. Ndinofunga kuti tichimiririra varume tichishanda nevarume nevanakomana indirectly tinenge tichitoshandawo nevanhukadzi tichivamiririra. Ndichiuya kunyaya yamabvunza yevana vadiki vaakupinda muchipfambi varotengesa miri yavo. Ichocho chingave chokwadi chatove nekanguva kati chichitaurika ende zvichiitika. Ende tinonzwa kushushikana because ini ndisati ndatanga kuita zvekumiririra varume kana kuti vanakomana kana kuti vanhukadzi kana kuti vapi. Ndiri mubereki chekutanga, ndine mwanawo musikana, vazhinji varume vanopanda vasikana. Ndinopa blame yakanyanyisa kunesu vanhu vechirume kuti ndikaona mwana iye ndinofanira kuona mwana wangu mari. Ndinowanikirwe ndichinyenga mwana wezera iroro oro ati makore mashoma kupfuura iwayo. Saka ndinongoti vanhurume tinofanira kuti tigadzirise unhu hwedu.
Munofunga kuti mungakwanisa here kuzowana anokupa inzeva achikuteerera izvo mukutaura?
Ndinofunga kuti kunonoka tataura nezvazvo kuri raiti ende kuti haisisiri nyaya yekuti tinofanira kunzwikwa nevarume ivavo voga tinofanira kunzwikwa zvekare nevana ivavo vari kutengesa miviri kuti vazive kuti imhosva iri kutoparwa pamiviri yavo
kana pasina dzimwe nzira dzinokwanisa kuti vange vachibatsirika nekurarama zvii zvavangatarisira kunze kwokupedzisira vapinda muchifambi ichocho
ini ndinoona sekuti tikangoona sekuti ndiyo nzira yoga yekupinda muchifambi tinenge tichitsvaka kurasika because isusu muAfrica tanga tine tsika yekukoshesa inonzi extended family mwana wekwaba mini wekwasekuru wekwani hama yangu yekuti kana ndichikwanisa ndinofanira kuti ndimubatsire saka tinokurudzira vabereki vakawanda hama dzakawanda dzine vana vakadaro vanenge vakafirwa nevabereki vanofanira kuvachengeta kuti ngatisavarase ngatisavasiye vari vega tarisai muone kuti vana vaakupinda muchifambi chero ukatenderera nguva dzeusiku ukaona mumimvuri pasi pemiti ukaenda mumabhawa mamwe naiwowo futi varidzire mabhawa vazhinji vacho vakadzi vakura vazhinji vacho varume vakura vanorwana mabhawa iwayo ka vanofanira kuonawo kuti ava vana vaakupinda mubhawa mangu hongu vanenge vatisa business but ngatitarisewo kuti zvakanaka here kuti ndinge ndiine pfambi dziri mubhawa mangu ininika dziri pasi pemakore anotarisirwa kuti anga ari mubhawa ndochimwe chinhu chanyanya kutikanganisira magariro edu netsika yekuti taakunyanya kukoshesa mari kukunda hunhu hwatinenge tichipwanya
vadzonhenda vamwe vari muchipfambi imomo vana vanoonyepa makore avo ekuberekwa kana vakabvunzwa nevanhurume tinonzwa vamwe vanhurume vachiti aiwa ndakamubvunza akandiudza kuti ane makore gumi nemanomwe kana gumi nemasere anobvumidzwa kuti munhu anga achita zvepabonde zvingagadziriswa sei izvozvo
zvakangooma kututi tivanhu ava vanoita mabasa iwaya eusiku tivati tiratidzei zvitupa zvenyu handiti asi zvakaoma kuti pane anonzi matelltale signs atinofanira kutarisa sevanhu vakuru kuti mwana uyu ukatarisa pane articulation yanoita maissues ake inoshowa level of maturity iri maari kwozoita bhodhi yake iye kune vamwe vana vanenge vane miri mihombe inoratidza kunge vakura asi ukazotarisa ka zvaanenge achitaura zvinogona kutarisa zera rake ngatiti varume let's go that extra mile handiti yekuti tizame kuongorora kuti mwana uyu ane makore here ari kutaura kana kuti ndiri kunyeperwa apa ko iwe zvinotoda kuti uende kumwana mudiki chimbori chii endaka kune vezera rako
aiwa maita basa vanzo nenda tasvika kumagumo echirongwa chedu
aiwa ndinotenda ndoti vateereri ngatishandei nevana ava kuti vave neupenyu hwakanaka
manga makateerera kuna vatemba nzou nenda vanove munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano revarume svinurai vhukani madhodha muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda zvikuru Jonga.
When with the party, we want all the crosses to disappear. When with the party, we are party. Oscar, all right. Hapura gatabura, tino gote hapura gatabura. Hapura gatabura, ta ta dance are you good? Gafara funga kuwachisa mapuro bule mo ese. Chaga kuva malaga masaida mawiki kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora city uone magic zvinoshamura zvese. Mapuro bule mo ese disappear, disappear. Ndinoda kumboita happy this year. Ndati zvoni disappear, disappear. Wanyangira munhu wapirie ana party happy year. No ifaki alula popo bachimwa amarula madola marand mapula
nako kambo disappear kubva kuna Winky D kamusamboke Zim Denso tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti kana sarudzo dzisati dzadaidzirwa havakwanisi kuudza nepfenyuro dzehurumende dzakaita seZBC zvekuita panyaya yekuwanisa mikana mapato ose kuti ange achinzwikawo panepfenyuro idzi vesangano reElection Resource Center vanoti ZEC ndiyo inofanira kuona kuti mitemo yesarudzo yatevedzerwa nekuenda kudare reparamende ichikurudzira kuti paitwe sarudzo dzakachena. Vanhu vekumutasa South wana chouviri nekuchera goride. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minezvi zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.